manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 11/2025. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reCRA rinoti hariwirirane neurongwa hwehurumende hwekuti kuwaniswa kwemvura yemuguta iri kuiswe mumaoko emakambani akazvimirira. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti hurumende ichine mukana mukuru kwazvo wekudzikamisa upfumi hwenyika mugore rino ra 2025. Vamwe vagari vekwamureva vopundutswa nechirongwa chekuomesa mango vachitengesa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA rinoti harisi kuzotambira urongwa hwakaitwa nehurumende wekuti kuwaniswa kwemvura muguta iri kuiswe mumaoko emakambani akazvimirira. Nemusi wechina kanzuro yeHarare yakatonyorerana pasi chibvumirano chekushanda pamwe nekambani yekuChina yeHangzhou Liaison Technology chakanangana nekusimudzira kuwaniswa kwemvura muguta iri. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reCRA vaRuben Akili vanoti hurumende yakatora danho iri isina kutanga oyanzwa pfungwa dzevagari. Hurumende yakazivisa kuti nyaya dzekuwaniswa kwemvura muHarare, Bulawayo neVictoria Falls dzichaiswa mumaoko emakambani akazvimirira kuitira kuti kuwaniswa kwemvura kuwedzerwe. Hatina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezvekutongwa kwematunhu iro riri kutungamira urongwa uhu. Tanga tisati tanzwa divi rekanzuro yeHarare panyaya iyi sezvo meya veguta iri vaJacob Mafume pamwe nemutauriri wekanzuro waStanley Gama vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Mutevedzeri wameya wekuBulawayo vaEdwin Glovu vakaudza Studio 7 kuti vanga vasati vapirwawo nehurumende nezveurongwa uhu kunze kwekungounzwawo kubva mumadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yataita navaAkili pamusoro penyaya iyi.
Sesangano rinomirira vagari veHarare tingati isusu tagara tisingawirirane nepfungwa yekuisa nyaya dzemvura kune vanhu vanozvimirira voga kana kuti yatinotipa chirungu privatization. Privatization mukatirichidza kune nyika zviri kuitwa kungava kana kunyika dziri kuchamhembe kweAfrica kunana South Africa haina tingati payakaratidza kuti inoimprova water service delivery kana kuti kuimprova mawanirwo emvura. Naizvozvo tingati pfungwa iyi ipfungwa iri kuita zvekuti pamwe zinge kumbunikidza vanhu ichikonzero chekuti hapana pakambohuyiwa pachibvunzwa vagari kuti muri kuda here kuti mvura iiswe kune vakazvimirira voga. Tingati tikatarisa Harare nyaya yekushaika kwemadhamu emvura acho hapatorina yekuti anounza mvura. Mukacherechedza rava dhemu nesekedhemu hamuna mvura. Naizvozvo kanzuro yekuta reHarare yakatozomisa michina nekuti hapana mvura yacho. Saka kana tikaprivatiza mudhamu musina mvura tiri tisi kuprivatiza kuchaunza mvura asini tinogona kunge tichio tinomiderana.
Tiri kunzwa iyo hurumende iri kuti ine madhamu mairi eHarare muchekeranwa nekunzvi achange achizowanisa guta reHarare mvura. Imi muri kuchema kuti hakuna madhamu.
Mukacherechedza kana tikatarisa nyaya yekunzi mvura inozobva inobva kukunzi ichiuya kuHarare uyezve nemuchikiranwa mukatarisa tingati mvura yacho inonzi inozouya haikwanisi kuti ikwane nezvandingataura because kunzi kana matauriro avanoita vanotaura ivo vachiti kunzi inogona kuwedzera dzinenge 200-250 megaliters kana hizo 250 megalitres vachiwedzera pamvura iripo chekare iyo mvura yacho inotodiwa 1200 megalitres saka nyaya yekupraivatis kwemvura ndakuramba ndichidzoka panyaya ndichikumbire chekuti hurumende ndoine mutsenzekete mukaverenga muwater act yekuvaka madhamu saka naizvozvo madhamu aya kana kati zii hurumende yavaka dhamu yebhaitira kupraivatisa zvaakuita kunge tava kusarenda propati hurumende kune vanhu vakazvimirira voga
asi kavakele hurumende iri kuti makanzuro akundikana kuwanisa vagari mvura zvinove zvamuri kutaurawo kana kubvuma imisa vagari kuti kune dzimwe nzvimbo dzatove nemakore dzisina kumbosvikwa nemvura pane chinganzi chaipa here kana mazowaniswa anokuwanisa emvura
inini ndiri kuti baba jonga pakanzi mvura yaakuuya kuwaniswa kwemvura inini muri kufungidzira kuti inini kukauya mumwe munhu mvura ichawanisa asi inini ndiri kutaura mundiramo wekuti munhu ari kunzi achawanisa vanhu mvura uyu niyopizi yake ndeyeprofit saka naizvozvo mvura inenge isisiri affordable ndochekutanga chechipiri mukacherechedza kanzuro dopamenzaso wekanzuro yeguta reharare iyo iri kunzi rakupuraketaizvo kanzuro yeguta reharare kana vachikwereta vanoshandisa zvinhu zvavainazvo saka zvinhu zvainazvo harare infrastructure yemvura yaitori nayo inotoishandisa pamaborrowing kwava kana kuti ichikwereta saka tikatarisa mvura tingokumbidzira kuti vaprivatiza vachaita kuti mvura iuye atini tinenge tinyeperana zvakambotaurwa mubaba jonga ndizvo tikaita maprepared wekamitas mvura inoimprova naizvozvo izvozvo mvura ikaimprova here
vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari vemuharare recra varuben akili vari parunhare muharare nestudio 7 nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya vanoti hurumende ichine mukana mukuru kwazvo wekudzikamisa upfumi hwenyika kana yakatora matanho akakodzera anosanganisira kugadziridza bandiko revanozvishandira pamwe nekudzikamisa mari yemunyika yezig vagwanyanya vanoti hurumende inofanirwa kuti gore rino itungamire mberi pakushandiswa kwemari yemunyika vachiti kugadzikana kweupfumi hwenyika hakuitiki nenguva pfupi ngatizwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi
nyaya yekurwisana nedambudziko reinformal sector ndeimwe nyayazve yandinofunga kuti tikaigadzirisa zvakanaka inogona kunotifambisira upfumi hwedu zvakanaka kumberi uku zvisungo zvakaitwa nebhanga guru rehurumende zvisungo zvekusunga iyo mari yenyika kuti isangonzi nje nekuti mari murawo wayo ndeyekuti haifani kungonzi nje haiwanzi sejecha nekuti inokosha ndozvinotaridza kukosha kwemari ndopfunga yauya nebhanga guru rehurumende saka izvi nezvimwe zviri kuitwa nemubati wedu wehomwe yenyika zvekuti mari yedu yenyika dai yachiwana kuchadzikwawo zvakanyanyisisa nekushandisikawo zvakanyanyisisa kunyanya pahurumende ndo zvatinotarisira kuti zvichatifambisira nyika yedu zvakanaka nekudzoreredza paya pakanga parasika panga pakuda kushata panyaya dzedzikamo dzikamo takanga tinayo pamwaka yapfuura apa tiri pazororo redu saka tinoda kuti zvirambe zvichitaro zvichindirira mberi asi zvondobatsirwazve nehondo iri kurwiwa iyi hondo yekurwisana nekupinda kwezvunhu zvisina tsarukano pamabhodha edu nekutengesa kwevanhu zvunhu zvasingabhadhari mitero nekuti zvakonzeresa kuti makambani edu mahombe atinobhadhara mitero neanotibatsira zvakanyanyisisa pazvishandwa zvenyika
nyaya yemari yemunyika yezigi yamasimudza vagwanyanya vazhinji vari kuti dambudziko riri kutangira pakuti hurumende haisi kutambira mari iyoyo zvinhu zvamungaona zvichishanduka here muna 2025
hazvinofamba neurongwa hwazvo hachigonongoti hurumende yongomuka zuva rimwe chete yayo kuti ndoda kuti mari yangu yese yandinotambira inge iri yemazidhi ndosaka chinzi rwendo ndosaka vachitaura zvedollarization roadmap saka hurumende yakavimbisa kuti tichange tichipamba neurongwa hwekuti panhano yoga yega yatinenge tichikanda tinenge tichiziva kuti tine shanduko pahurumende yekuti tinoda kuwedzera uwandu hwezidhi hwatinotambira nekuda kwatinoita mari yedu yezidhi vakatotanga pamwedzi mitatu yapfuura iyi yemitero yapfuura iyi hurumende yakatoti zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvinofanira kubhadharwa nemari yedu yemazidhi
Gorera pera takaonawo mitemo yakawanda inganzi muchirungu ma statutory instrument achisimudzwa zvikuru kunyaya yemari. Vazhinji vari kuti mitemo iyi havasi kuzoona kushanda kwayo kana kuti pundutso. Zvizvi zvamungajekesa kana kutsanangura.
Tachaura wandikati rwendo hatigoni kusvika nezuva rimwe chete. Vamwe vanotarisa kuti shanduko inoya nezuva rimwe chete yeupfumi hwenyika. Upfumi hwenyika haugoni kushanduka nezuva rimwe chete kana nyika upfumi hwayo hwadonha. Zvinotora makore akawanda chaizvo. Ndosaka paine pfungwa chaiyo yekuti pavision 2030 maonero wa 2030 zvichitori nemakore anosvika gumi nemaviri nechipindi chemakore.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekwanyamutumbu kwamurehwa mudunhu remashanaland East vanoti vavakuwana cheuviri kuburikidza nekutengesa mango dzakaomeswa. Nunurai Jena akashanyira dunhu iri ndokutipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vave kuwana raramo yakanaka nekutengesa mango dzakaomeswa sezvo vanhu vakawanda vari kudzifarira zvakanyanya uye vasiri kurasikirwa nemango dzavo padzinenge dzaibva vasina kwekudzitengesera dzisati dzaora. Mumwe ari kutengesa mango dzakaomeswa idzi vainnocent Kambeva vanoti vanowana mari inosvika madhora ekuamerica zana nemakumi mashanu pasvondo vari vatanhatu nevamwe vavakadzidziswa navo kuomesa mengo.
Mari yatinowana isusu tingati pasvondo patimiga ia haitingi pasvondo tinogona kuita zvekuma 150 to 200.
Vakambeva vanoti vanotora mango dzavo nedzavanotenga munharaunda dzinenge dzaibva vomenya nekudzicheka-cheka vozodziyanika kuti dziome pazuva kana kushandisa muchina wekuomesa mango idzi wavakapiwa nebazi rehurumende rezvekurima. Kana dzichinge dzaoma vanoisa mango idzi mumapaketi emumapurasitiki. Mango idzi dzinenge dzine huremu wemagiramu makumi mashanu vachitengesa chipaketi chimwe chete nedhora rimwe chete rekuamerica. Dzimwe nguva vanoisa mango idzi mumapurasitiki mahombe dzine huremu hunoita kirogiramu imwe chete rinotengeswa nemadhora gumi ekuamerica.
Kana ari makeji chiita $10 tinga tazonegoshietawo kuzvinyorwa pa8-9.
Vakambe vanoti chikuru chakakosha kuomesa zvakanaka kuti dzisazora.
Tinomwera aisa pamatebhosi, aisa pamatebhosi tochiharvest tochisiya dzombopora bhikozi hatitenderwi kuchidzidzisa mapurasitiki dzichinekakudzira zvinozomukira zvakare.
Sangano refavet bv rekunetherlands ndiro rakadzidzisa vagari maomeserwo anoitwa mango. Mumwe akatanga kudzidziswa kuomesa mango vanobert mujuru vanoti vari kuwana mari iri kukwanisa kuraramisa mhuri yavo.
Mengo iri kutibatsira nekuti tiritokwanisa kuchengeta mhuri kukwanisa kuti vana vaende kuchikoro.
Asi vanoti vanoshuvira kutengesa mango dzakaomeswa idzi kunze kwenyika kuitira kuti vaone mari yakawanda.
Tidai takwanisa kuwana mamwe mamaketi kuti zvinhu zvedu zviite zviti fambe.
Mumwe anotengesa mango dzakaomeswa vadivine mukarakate vanoti vanofara kuti vave kutengerwa mango dzavo pedyo nepavanogara. Imwe nyanzvi munyaya dzechikafu chinovaka muviri vachishanda nesangano remusoro muchena rinodzidzisa madzimai mibato yemaoko vachishandisa zvowanikwa zvemunharaunda Muzvari Spekileni Mujuruki vanoti chikafu chinovaka muviri chinowanikwa mumichero isina kuomeswa neyakaomeswa chakangofanana zvichienderana nemaomeserwo anenge aitwa michero yacho.
Kayanikira mushedhi inopinda mhepo inochengetedza manutrients neflavor yechikafu.
Asi vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti zvakanaka kuti bazi rezveutano reongorore nyaya dzeutano kuvanhu vari kugadzira zvekudya kuti pasaite zvirwere.
utsanana unofananga huru yemhande ipamusoro soro vane vanga vagadzirira mafactory ane utsanana wekutoti kana munhu achipinda imomo pane maminimum requirements panyaya yekuchena kugeza uniform dzebasa izvi zvinhu zvoda kuti hurumende ipindire ichibetsera mavillagers vatoita initiative yakanaka vati vakuda hurumende kuti ibetsere panyaya yekudzivirira zvirwere vanotori nemutemo kare iripo panyaya dzemafood handlers vanhu vanofanira kuzamaniswa pagore pagore
Zvirongwa zvekuomesa mango zviri kuitwa kwamutoko zvimba nedzimwe nzvimbo zvichitsigirwa nemasangano ekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare kumbirai mashingaidze vanova chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica kuTexas avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pemabasa avari kubata imo muno muAmerica uyezve nemabasa avari kuita kubatsira mamwe madzimai kumusha
inini pandakasvika muno muAmerica ndakauya ndichiuya kuzoshanya asi nekuya kwandakaita ndichiuya kuzoshanya ndakazoonawo mitana yekuti kune mabasa anobatwa nemadzimai muno ari kuitawo kuti vanhu vaite kamari kavo ndopandaka ngoona kuti regai ndiitewo mari yangu ndiri muno tiitawo mabasa ekare kana ndichiti care maybe vamwe vanogona kufunga kuti care kuita sei asi ndakapinda mufield yezveutano
asi muri kumusha kuZimbabwe maibata mabasa api
inini pandakanga ndiri kumusha ndiri kuZimbabwe basa rangu ini ndiri mutori wenhau ndakatrainwa journalism and media studies ndikazoita degree remass communication and media studies saka pandakauya kuno kufunga kwangu ndaifungira ndikushurira kuita masters development studies kana kuti international relations ndozvandanga ndichishuvira kuita ndiri muAmerica asi pari zvino ndakanzwa kuti mukee mune mari saka ndoma ndakabvini ndichitsvaga mari yangu ndiri
zviri nyore here sechizvarwa chinobva kune dzimwe nyika dzakadai seZimbabwe kuti uye imomuno muAmerica uchitanga basa uri pasi pasi asi iwe uine mapepa ako ane basa ramakadzidzira sekutaura kwamuri kuita kuti mbe mutori wenhau
hazvisi nyore nekuti uri kusvikotanga zvinhu zvese zvandakatanga kuita pandakaenda pane pandakatanga kuenda pandakanosvikira zvese zvandakaita zvaive zvitsvakwandiri asi kuti inini hangu ndiamai vangu passed on 2022 and ndakambovachengeta vachengeta varwara nechirwere chegomarara checancer saka ndozvakandipoka mukana asi tazoya kunoku zvakatisiyanini nekuti technology iri kunoku yakasiyana maitira vanoita zvinhu zvavo kunoku akasiyana saka unotozoona kuti unenge uchidzidzira zvinhu zvizhinji zvinenge zviri zvitsvakwauri asi zvinoita kuti zviite nekuti tiri vanhu vari kumusha vane kakushaya saka tikazoona kuti mikana kwezvinhu zvikwanisiro zvinoita kuti tikwanise kushandisa ndozvinokupa kuti zvitisenge zvaita sekunge zviri nyore asi hazvina kunyanya kupfara
munoshanda here nemamwe madzimai ari kumusha kuZimbabwe shuwiro yenyu ndeyi semudzimai
ini chishuwiro changu ndiri munhu akagara achida kusumudzirawo mamwe madzimai nekuzvisumudzirawo semukake zvandanga ndichishuvira kuita unenge uchida kuti ukurudzirewo mamwe madzimai kuti vasagare vakanzvanyiririka vari kumba kana vaine mikana nekuuyawo kumaplaces akaita sekikunoku ukauya nekuti mari dzacho dzatinotambira dzinenge dzakawanda unokwanisawo kusumuka ukakwanisawo kuitawo chimwe chinhu kumba nekuti ini panguva diki diki yandatouya kunoku yandatokwanisa kushanda kamari yandakatoshanda kungoti zvangu inini zvinhu zvangu zvizhinji zvandanga ndichiita kumba ndanga ndakapedza kuita saka handina zvizhinji zvandandichishuvira asi pane vandaida kubetsera nyange vamwe vana vandaida kuendesa kuchikoro yange vamwe madzimai andaida kubetsera ndakatobetsera panguva diki diki yandagara ndisati ndasvipfuura mwedzi mupfumba but within that short period before 6 months ndakwanisa kutobetsera vanhu vandaida kubetsera zvandanga ndisingambofi ndakakwanisa kuita ndiri kumba makore esai ndaingoshuvira muupenyu hwangu kuti ndakuendesawo vamwe vana kuchikoro vasingagone kuenda kuchikoro ndakubetsera vamwe vakadzi vari abused vamwe vakadzi vasina zvinhu nemastart asi ndakatokwanisa kutobetsera vakadzi vazhinji so far vandokwanisa kutestify vari kumba kuZimbabwe saka ndokutaudza kuti kana kuri kunzi ndazowana mukana iwoyo wekuti ndazviempower kusvika yekuti ndadzokera muprofession mangu ndikakwanisawo kuwana mari inotenga ndikakwanisa kuwanawo mukana wekuenda kana pangave pamhepo ndichitsvaga vanhu vangu vandinowana ivavo ndichivabetsera ithink chishuwo chemwoyo wangu chekuti nerimwe zuva ndinokwanisa kuzosvika pastage iyoyi yekuti ndakutoziva kuti ndine vanhu vazhinji vandakakwanisa kuempower kusvika pastage yekuti hatirambi tichingotarisirwa pasi sevanhu kungonzi vanhu vakaenda kudiaspora kuti vanhu vakaita sei nekuti ndandishuvire hangu kuzoti upenyu hwangu hwese ndichararama ndiri kudiaspora. Nerimwe zuva ndozova kuti pamwe ndaane 8 years ndichadzokera kumba asi ndine chekutarisa kumashure chekuti ndakaita icho nechocho zvinechocho ndoda.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Gamchire nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuita hurukuro pamusoro pedambudziko rekuti vana vadiki vari pasi pemakore 10 nemasere vari kuita zvepabonde nevatyairi vemagonyeti vachibhadharwa nevatyairi. Kuti tizeye nyaya iyi tabata munyorano nezvekurongwa kwemabasa musangano re Southern African Development Community Truck Drivers Association wa Edward Muchatuta. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nenyaya yedambudziko iri.
Vajonga shoko ramakanzwa iri ndere chokwadi uye tine tsvagurudzo yatakaita seboka inoratidza kuti dambudziko iri rakatokura kupfuura rekukazungura bhodha nekuti kana kuri kusaidhi rekuZimbabwe murodhi yekubva Bulawayo zvichienda Victoria Falls. Dambudziko iroro ratekeshera kumisha iri pedyo nemigwagwa nezvitoro zvikuru zviri munzira imomo zvakasangana neMurupane, tenda Jocholo, tenda Mavare, tenda Gwai, zvichisvika muHwange, ana St Mary's nemamwe nzvimbo dziri panharaunda iyoyo. Ukada kuzvitsvagurudza yacho unoona kuti vanava vari kutokonzerwa nemamwe matambudziko pamwe vanenge vachisangana nawo kumisha ari kupa kuti vauye mumigwagwa.
Tinoona kuti kune madzimai anotengesa muviri wakawanda kwazvo vechikuru. Sei vatyairi vari kumhanyira vana vadiki ava vamuchatuka?
Chandinoona chiri chikonzero chikuru ndechekuti vatyairi vanoona kuti vana vadiki ndivo vanenge vasinga vapinze munjodzi munhau yezvirwere zvepabonde nekuti vanenge vaine fungidziro inenge iri mupfungwa mavo yekuti vana ava vazhinji pamwe vanenge vasati vasangana nevarume. Uye mukaona vatyairi vakawanda vari kufamba munzvimbo idzodzi vanenge vari vatyairi vanobva kunze kwenyika. Kungoti pamwe mungange musingazvizive mugwagwa weVictoria Falls Bulawayo matraki magonyeti anoloda kumamine ari muHwange pazuva anopfuura 300,300 pazuva. Saka zvoreva kuti varume 300,300 vanofamba nzira iyoyo. Pavarume 300,300 ipapo pane mukana mukuru wokuti chikamu nepakati chevanhu ivavo chinogona kudaro chiri chevanhu wokuti avazive zvavari kuita izvi kuti zvinozosvitsa papi pautano hwavo uye pautano hwemwana wavari kukanganisa upenyu hwake.
Imiwo sesangano rinomiriro vatyairi, zvii zvamuri kuitawo kupa dzidziso yekuti vasiyane netsika yekuti vange vachienda pabonde nevana vadiki?
Tinoedza nepatinogona kupa chenjedzo nerudzidziso kuvatyairi nekuti tinowana nguva yacho yekuti tikwanise kutaura navo. Vanomboungana pamabhodha uye zvoenda kwavanonoloda kumamines avanoloda akasiyana-siyana ari muHwange. Pane pavanoungana pamwe pacho togona kutaura navo. Pane dzimwe nguva tinototi tikatoona kuti munhu ari mutraki angaite wezera rechidiki tinotomanikidza mutyairi iyeye kuti aburitse munhu iyeye uye tinotomumanikidza kana kubvunza mwana wacho kuti une makore mangani. Asi hazvizi nyore nekuti tinenge tisiri vanhu vemutemo. Authority yekutanga mubereki. Vabereki vazhinji vari kunze kwenyika zvikuru muSouth Africa vari kusiya vana vaye vamwe vachigara vari vega, vamwe vachigara nanasekuru nanambuya uye nevamwe vanenge vachishaya vari kuzoona kuti vakwanise kuendera neupenyu hwekuraramwa nevamwe vana voitsvaga sei mari yacho vanoenda mumugwagwa. Asi
aya ma authority vatataura vese vakuru vehurumende yenharaunda iyoyo havana chavari kugadzirisa kuti dambudziko iroro ringakwanise kudzikira.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano musangano ravatyairi vemagonyet reSouthern African Development Community Truck Drivers Association vaEdward Muchatuta muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Anokuoneka ine mufaro ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Muchikamu chedu chekutandadzana apo vakawanda muchikamu chezvemitambo vari kufarira danho rehurumende rekuisawo parutivi mari yakanangana nekubatsira budiriro yezvemitambo mubhajeti regore rino. Hurumende iri kukurudzirwa kuti ibatane nevanoita zvemitambo ava kuitira kuti chikamu ichi chisimukire. Mutori wedu Naupas Mundlovu anotipa nyaya inotevera.
Mutambi wechidiki anogara kuchitungwiza munashe chitsiga anoti anofunga kuti chirongwa ichi chichavasimudzira.
Zvinoona vandudza basa ravanobata munzvimbo dzavo dzakasiyana siyana nekuti vanowanzwa kunge vachitenga midziyo yekushandisa inoenderana nebasa ravo tirive rakavandudzwa zvakanakisisa.
Imo nyanzvi inongorora nezvemitambo yakazvimirira vachishandawo nesangano reAvusheni vaHenry Madakadze vanoti tarisiro yavo kuona vatambi vose vekumaguta nekumaruwa vachisimukira.
Zvinosimudzirawo kunyanya vari kumapfanya. Takatarisa nzvimbo dzinotarisirwa pasi dziyadziya. Tinotenda kuti vanoita nezvemitambo iyi yakasiyana siyana vanoita zvokuimba, vanoita zvokutambawo vachitadzawo zvinyakare zvedu neculture yedu yekunoku. Zvinobetsera pakuti vatange vachibudisawo mitambo yavo zvizobetserawo kunyange panyaya dzekuwanawo chouviri.
Asi nyanzvi inongora nezveupfumi yakazvimirira vachishandawo nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanotiwo hurumende inofanirwa kusunga dzisimbe kutsvaka mari yakaisa mubhajeti iyi.
Harisi kukwanira vanhu vese vakati vanga vachida mari zvichiva mapazi ehurumende. Ndo zvatakatsanangurirwa negurukota renyika. Pane mari dzakawanda atingati malikages, saka ndinofungidzira kuti dai hurumende yange yakwanisa kuvhara malikages iwawo zvaizoita kuti bhajeti redu ringe richikurawo.
Vachitaura neStudio 7 vanongora nezvemitambo vakazvimirira vachidzidzisawo zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti zvino munyika zvakaomera munhu wose kusanganisira vatambi.
Kusaita zvakanaka kweikonomi kwakakonzera kupfupfudzika kwezvemitambo. Munhu haangatengi chivezwa iye achida kutenga chingwa chevana.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde vaudza Studio 7 kuti vanoda kubatsirwa vanofanirwa kunge vakanyoresa zviri pamutemo nekanzuru.
Tukukurudzira maartists kuti huyai muregister kuNational Arts Council. Maartists achange akaregista nesu ane zvakawanda zvavachange vachiwana.
Hurumende inotarisirwa kuzotsigira pakuvakwa kwedura nemusha zvinochengetedza tsika nemagariro kuburikidza nehomwe yenyika gore rino. Zvivakwa izvi zvinosanganisira National Culture Village, Kanyemba Arts and Culture Center pamwe nenzvimbo dzinoitirwa mitambo yemafirimu kumaguta makuru eHarare neVulawayo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo, vovanai nevamwe munzwe mose nhau dzinotema dzisina padzakarerekera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reCRA rinoti hariwirirane neurongwa hwehurumende hwekuti kuwaniswa kwemvura yemuguta iri kuiswe mumaoko emakambani akazvimirira. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti hurumende ichine mukana mukuru kwazvo wekudzikamisa upfumi hwenyika mugore rino ra2025. Vamwe vagari vekwamurehwa vopundutswa nechirongwa chekuomesa mango vachidzitengesa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu.
Kana mchida kutitumira tsamba mbosha, zitumirei kutsamba mbosha edu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Kuhisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 11 zibandlela 2025 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zithu kufaka umsebenzi wokupompa amanzi ezandleni zamankampani azimeleyo kulakho ukukhuphula imbadalo zamanzi. Ziqhubeka zisifa izifuyo emaphandleni laloba izulu seliqalile ukuna. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zithi ukufaka umsebenzi wokupompa amanzi ezandleni zamankampani azimeleyo kulakho ukukhuphula imbadalo zamanzi. Izakhamizi ziphe imibono yazo enkundleni zokuxhumana ebulenjini ngemva kokuba uhulumende eyazise ukuthi usezafaka umsebenzi wokupompa amanzi ukubalwa kwamamitha lokuhlawulisa imali yamanzi ezandleni zamankampani azimeleyo. Ekhuluma lentatheli zindaba umphathi ntambo ogatsha lokwakhiwa kwezabelo ole local government and public works umnumzana Daniel Garwe uthe lokhu kuzaqala ukwenziwa emadolobheni amathathu athi iHarare, Bulawayo le Victoria Falls, njalo isinqumo lesi sithethwe ngenhloso yokuqeda indubo zamanzi emadolobheni la. Umsebenzi wokupompa amanzi okwakhathesi usezandleni zamakhansili. Iziphathamandla zekhansili yeHarare sezilobelane isivumelwano sokucenga amanzi lenkampani yeHangzhou Liaison Technology yakwele China emelwe ngeHelcro Electrical eZimbabwe. Kulotshelwane isivumelwano lesi ngolwesine esisekelwa nguhulumende. Akwacaca ukuba amanye amadolobha azakwenza okufanayo kumbe hatshi. Umsekeli kameya wedolobha lakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi uhulumende wathatha lesi sinqumo engabuzanga imibono yabo njalo abakatshelwa ukuthi lokhu kuzakwenziwa njani.
Sibuzwise uminista ekukhuluma sakubona lakumabonakude ukuthi uhulumende uthi sekufuna amanzi aprivatize abanje inkampani ezizimeleyo. Thina njengedolobho lakoBulawayo ebesivele uhlelo besiseluqalisile ngolokuthi i-department yamanzi simise ibe yodwa ngoba inhlanganiso ezincedisayo ngezimali ukuthi sithole amanzi sithi yona sifuna i-department yamanzi and sanitation ime yodwa ukwenzela ukuthi nxa iphathisa ngezimali imali lezi zingaveli nento azingene kwamanye ama-department. So leli hlelo kade sibikile besisakhangela indlela esingalofaka ngayo le ndlela engenza ukuthi amanzi angaduli kwizakhamizi ngoba amanzi alilungelo abantu bale lungelo ukuthola amanzi yikho ke amanzi akumelanga igore.
Nxa sesikhangela isinqumo sikahulumende lesi libona sengathi usizo seliseduze ukuthi liluthole kudaba lwamanzi lungaqhubeka lungena nxa amanzi esasezandleni zamankampani asebenza ezimele.
Ye, sisalindele ukuthi sibone imodel ngesilungu uminista athi izasebenza ukuthi nxa ukuthi amanzi azaprivatizwa
Lolo lizwa luphatha njani njengomunicipala alisoze luphazamise na ukusebenza kukamunicipala kobulawa
sisalindele ukubona ukuthi uhulumende ayethule indlela acabanga ukuthi amanzi udaba lwamanzi i-department yamanzi kumele isebenze kahle sibona ukuthi uzulu imshiya ngaphi okwesibili singananzelela i-department yamanzi singathi i-cashcow yama-local authorities ukuthi sithola imali kakhulu nxa abantu bebhadala-ke amarates amanzi kakhulu yikho-ke ukusustaina i-council ama-department wonke so sizakukhangelisisa-ke sibone ukuthi lolo hlelo kumbe i-proposal evela kuminista izashiya ama-local authorities emenjani yikho-ke sekugcine kukhuluma uminista-ke i-rollout yangikhona kasikayiboni ukuthi uhulumente usilisa ukuthi kubambeke njani kodwa-ke thina nje edolobho lakobulawayo bese siqalisile westepa eight sisebenzisana-ke lenhlanganiso ikhampani okuthiwa i-vay enezalelo kubona ukuthi ugatsha lwamanzi edolobheni lungamalodwa lisebenze njani ukuze-ke si-abstract-e efunding sitole izimali zokuthi zisincediseke kudaba lwamanzi.
Umnumzana Edwin Dlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ubesecingweni le-studio 7 ekobulawayo. Kodwa ilunga lezanu PF uMnumzana Belief Gawule uthi isinqumo lesi silakho ukuphathisa ukulungisa udoko lwamanzi.
Okukhona Ncube kuyindlela engathi uhulumende aseyikhangele ukuthi yenziwe ikakhulu nxa kusethulwa ngominister we-local government. Bathi uhulumende nxa ekhangela ukubona angani ama-councils asehlulekile ukuthi egcwalise izifiso zabantu ikakhulu endabeni lwamanzi ngoba kwalabunje nje amanzi ahlezi ehlupha sonke isikhathi njalo amanzi kugcina abantu benikwa amanzi angahlanzekanga ezikhathini eziningi njengokuthi kuyakube lama-outbreak emkhuhlane ethile kuthiwe abangelwe ngamanzi amanzi akhona kapurifya ngokufaneleyo ukuthi abantu balo kuze amanzi akhona kumele aqale abhoyilwe yake yonke into enjengayena leyani konke lokho kukhombisa ukuthi ama-councils ayabe ehlulekile ngokunjalo mhlawumbe ingathi ama-councils sebeze singani sesipolitisa izinto yangkhona kodwa but okuliqiniso ukuthi ama-councils abe sehlulekile kwafana ukuthi aprovide amanzi ahlanzekileyo namanzi ehlale khona ebantwini ngokunye ikwenza ugovernment sesithi kungcono kudingwe private companies ayo azarana uhlelo lwamanzi lolo singazi ukuthi ekuqaleni konke into yonke nxa abantu bengakabe yazi ukuthi izabanjani babengayazi ukuthi kwesukasuka ukuthi ithi nxa isiyenziwe nxa mhlawumbe laba bantu asengabona khona isisiba lebhedeni ebantwini sesiba lezimali ezinkulu sekumele zibhadale kube kade nxa ama-councils lawo ebhadalisa imali eziphansi so-ke khonaphana yinto emele ukuthi abantu ibonakale ukuthi iyinto engeke ilimaze yini abantu nxa kuprivatizwa kusenzwa njalo
nxa abe ekhansili kumbe umsekeli kameya wakobulawayo esithi labo bakuzwele emaphepheni babagawule akusoze kube luduba na ukuthi uhulumende uthethe isinqumo engazange ekhulumisane laba yibo akabakade bephatha amanzi kanye lezakhamizi
ngiyangithi zithande ukuthi zike ziyefika lebantwini abantu baboniswe hey bantu imihlangane nalaliqakathe ukugatshalelwano lwe-local government lule bhodi yalo okuthi kwesikhathi kumele kuqakathekile ukuthi beqhokisana lezakhamuzi bakithi siyakhangela lapha njengohulumende amanzi yenu eliwatholayo liwathola kwesikhathi nzima sokulani but singangenisa laba abazimele bodwa ama-companies la engenza kube lobungcono lobu lalobu 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 ukukhulumisana lezakhamuzi ku-engeji izakhamuzi ivokungakathathi inyathelo elinjenaleyo mbona kuqakathekile kabo.
UMnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF ubexoxa le Studio 7 esecholocha. Langlela ntwandwe, langlela ntwandwe, langlela ntwandwe, langlela ntwandwe, langlela ntwandwe. Weze mapandleni, izakhamizi zewange lenkayi zibika ukuba izifuyo ikakhulu inkomo lokhu eziqhubeka zicuba ezinye sizifa njalo ezinsikazi ziphunza ukulandela isomiso sendlala esidalwe enyakenye isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. UNokuthaba Dlamini usabela lolu daba ese-Victoria Falls.
Izakhamizi lezo zithi osekubadida ingqondo yokuba izifuyo ezifa kakhulu ngezimithiyo ikakhulu inkomo ezifa kanye lamathole ezinye njalo ziphunza. Usobhuku wesiqentini senduna umvuthu umnumzana Polo Sentini uthi lokhu kuqhubeka kusenzeka loba nje utshani sebuhlumile emadlelweni.
Gcina ungasakhanya ukuthi kule ndlala nendaba zemikhuhlane kule mikhuhlane ebulala inkomo ikakhulu ezimithiyo. Ezimithiyo ziyafa ifa zikhutshwa amathole phakathi esiswini okuthi sokubisela phansi ama-farmers emuva okuthi le ndaba lasuka siyaqeda ngaphi indlela.
Umnumzana Kevin Moyo ukhansela wewange kaChechethe uthi bekuphunza nje sonke isifuyo eziningi zisifa.
Donki yinto esikade sikwathiya iyaresista iyahlala endlaleni kodwa hayi sezifike ziyaphela la idonki kuyaphela inkomo imbuzi okunye kuyaphunza kuyatholakala kade kunjani sokuphunza.
Unkosikazi Alice Ndlovu isakhamuzi se-BH 11 uthi izifuyo lokho ezizacile ezinye zisifa.
Anje inkomeni vele kuphandle nje inkomeni kuphandle thina kithi singcono singabantu yabuphuma uphela futhi welami ngihambe nje kunazibani kunazibani ayibontilana vele yazawulela ngcono ngimbizi buya ngapha nazibani ubuye la uzokwabanisa lokhu lami ngibuye ngithwele ngengcebo yethu mbiye ninika abantwana.
Umnumzana Jeffrey Sibanda wesigabeni senkayi emathetshaneni uthi kunzima kakhulu endaweni yakhe.
Ezinye bezisifa zizala enxa kwesinye isikhathi izale kufitholelayo la ilandelife. Eziningi zehlulekile ukuzala especially zona ezimithiwe kade zisifa njalo kwakhala inkomo eziningi lo nyaka hayi ixakile ukudla bezingakudoli kati ezinkona zingani ziyaqalisa ukanjani ncikincikile okubangela ukuthi abantu behluleke ukuzisebenzisa emasimini.
Osabambe isikhundla somholi wohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezifuyo olwe-veterinary emathebheleleni North umnumzana Gwinyayi Jandire ukhuthaze izakhamizi lezi ukuba ziphange zisondele kumadokotela ezinyamazana asebenzela kuzigaba zonke zalo mhlubulo ukuze zixhaswe ngolwazi.
When an animal is pregnant, the energy demands of the animal they increase as the calf is growing inside the womb.
Okwenzakalayo ukuba nxa isifuyo simithi amandla aso ayehla nxa ithole lalo likhula esiswini okwenza nxa isizala iphunze enye iphunze isanda kumitha enye njalo ihle icube kuvamile lokhu ngesimo sendlala le kodwa ngixwayisa izakhamizi ukuba zisondele emaofisini yethu ngokuphangisa babone odokotela bethu.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-World Food Program ekupheleni komnyaka odluleyo luveze ukuba inkomo ezifika inkulungwane eziyisitshiyagalolunye 9,000 zafa kusukela ngomfumfu emnyakeni ka-2023 kusiyabamba unhlolanja ka-2024 emazweni agoqela eZimbabwe, Botswana, Namibia kanye leZambia. Kusukela ngaleso sikhathi ziningi kakhulu ezife emathebheleleni ngenxa yokusweleka kwamadlelo lamanzi. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokufuya ngenyanga kaMpandula nyakenye lubike njalo ukuba isabelo semathebheleleni South kusukela ngenyanga kaNkwenkwezi kusiya kuNcwabakazi kwafa inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3500. UJandire uthila kulesi sabelo isimo besisibi ethi kalamvumo yokupha inani lezafayo. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje sike sizwe kwethulwe nguSithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje sicubungula ukuphatheka kwabesifazana lamantombazana kumcimbi wenkayi festival oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi leminye ezoqhutshwa kusasa.
Ngiyabonga ngokuthi ngiyakuzama
emsuzo nimpisa ena inkosazi ngicula igospel usala e South Africa e Cape Town ekhaya ngibuya eNkayi eBampinya eSele iSele ngiyayenze 63 Fridays kuzale nomunye wabahleli bayo umcimbi weNkayi wahamba kahle kakhulu kunabomama abaphathekayo emcimbini abanjengomagwizi intombi yabelungu ninaphetha Diana uPrudence kanye no-Isabel bese sithi emakhaya ngibona kwaba ngevulu kakhulu so ababekhomisile ukuthi bazejoyina ikakhulu abasakhulayo bagcina sebengasakwanisanga ukuthi bafinyelele ngoba izulu lalithina kakhulu kodwa kunabanye abakwanisa ukufinyelela emcimbini wekuthina owesibhedlela empumulelo abantwana basemakhaya ababezonandisa ngomjido wesithithi
ayiziphi ingoma owazihlabelayo la
yaba ngumakwenzeki bakamnabakhulule noumoya wami nogoliyane
kodwa njengomculi ungathi kulula yini ukuba emsebenzini lo uyaletha inzuzo uyaletha uthokoza usebenza njani
mina ngeke ngikhulume ngenzuzo ngoba angikayitholi kodwa ngibonela nje kwabanye asebekhulile emculweni ukuthi kunenzuzo abazitholayo kodwa ngithola ukuthokoza kakhulu emphefumulweni ngoba bethemba lokuthi isipho yinto esenhliziyweni oyakusizwa ngusithi uyenze ukhululekile ukuthi kunento yiyo yenzayo yenze ngibona ngani ukuthi mhlawumbe kube nokuphakanyiswa kwabaculi njengathi abasacashunayo njalo nalenaleyi festival ingathi iyasiphakamisa futhi ngoba siyakhona ukuthi sinelele khona le phalamende sicele ukuthi cela lani lisincedise maministazi yama-bentis wonke basincedise asikhethi nhlobo ukuthi mhlawumbe siphakame lathi akukho lula ukuphakama emculweni ngoba mina senge-15 years ngisemculweni kodwa lokhu ngingakakhulu lokhu ngisacashuna
Ungathi kulula yini ukuthi abesifazana lamantombazana abasemaphandleni sesigcila khona ngapho enkayi baphatheke kwezomculo leminye imidlalo kumbe kulemgoqo ekhona nxa sibaxathanisa labasemadolobheni
emaphandleni akukho lula enkubalulekayo ngoba mina nje ngikhulele emaphandleni compared to emadolobheni emaphandleni basemuva kakhulu esiphela kakhulu umlede nokuthi mhlawumbe kungaba kusemaphandleni kuma-god point kufake izinto ezinjengabostudio ukuthi abantu babekwazi ukuthi bayedidisele
Leyo bekuyingxoxo lomculi wenkayi owazakala ngokuthi nguPrecious Diana Indlovukazi sizwe njalo umculo kaNtombi yabelungu esithi ngazelaya lokaPrudence ele izwi labapostoli besithi hlala lami lo wakhe uPrecious Diana othi mabakhulule lalowo esesiphuma ngawo othi makwenzeke asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga ngikho napha eWashington DC
siyabonga sithandekile mhlanga okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
Langa la puma lentaba, la chona lentaba.
ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama Muntungameli Nkomo. Namhlanje siphezu kodaba lomsolwa weHarare uBenedict Reuben obotshwe ngecala lokubulala uMaxwell Mahanzu esithi uthe uyisitabane. Sixoxa lolwela amalungelo abantu abathandana bebulili bunye kumbe izitabane umnumzana Mojalifa Mukwele.
Kulusizi ukuthi nanko omunye selahlekelwe impilo, omunye sebotshiwe phose uzathola isigwebo somdilikajele ngendaba nje encane ebingadingi ukuthi kuze kufike kulesi sibanga somonakalo ongaka. Kodwa ke eqinisweni uhlala kukhuthazwa, I think abantu siyakhuthazwa zinkokheli, siyakhuthazwa ngamapholisa isikhathi esiningi ukuthi udlame kayisilo olusolva izindaba zethu lapho nxa singavumelani. Nanku ke kuyabonakala ukuthi indaba encane kangaka igcine nje ithola omunye esweleka njalo omunye sebotshwa phoseza hlala ejele impilo yakhe yonke.
Zivamile yini izehlakalo ezinje eZimbabwe?
Ya khona kujayelekile sibili ukuthi kube khona abaphoxa kumbe abahleka abanye besithi bayizitabane, but isikhathi esiningi kujayelekile futhi ukuthi kungabi kuphoxana nje kuphela kodwa kube lodlame. Ufica ukuthi bakhona basuka bachaywe balinyazwe bechayelwa ukuthi bacatshanyelwa ukuthi bayizitabane kumbe kuyaziwa ukuthi bayizitabane. Siyazithola lezo izitori lezo zokuthi ukhona olinyaziweyo ukhona ochayiweyo kungoba ubesolelwa kumbe ngoba kusaziwa ukuthi uyisitabane emphakathini.
Labo ababe bethe bahlekwa kumbe bahozwa kuthiwa bayizitabane libaxwayisa njani?
Isikhathi esiningi umlayezo uyafana ukuthi abantu bangaphindiseli udlame ngodlame kodwa badlinge usizo especially emapholiseni. Lukhona uhlangothi lwamapholisa oluthiwa i-victim friendly unit olulolwazi njalo oluphatha izindaba ezinje ngobunono obukhulu kungelabandlululo ukuthi umuntu ngobulili obunjani. Bakhona sibili ukuthi baphathise bayizwe indaba yakho nxa uke wathi walinyazwa wahlukunyezwa kungenxa yobulili bakho. Uyakhona ukuwalanda amapholisa eZimbabwe Republic Police Victim Friendly Unit bakhona ukuthi bahlale phansi bakuphathise. Sesike sabona sibili abantu abaningi belandelwa bebotshwa ngamapholisa ngoba bechaye kumbe belimaze umuntu besithi bamsolela ukuthi uyisitabane. Ikanti nje umlayezo kuzulu wonke jikelele ngiwona lo ukuthi khona abantu kumele sifunde njalo sijayele ukuphilisana kungelabandlululo, sisamukela ukuchiyana lokubunjwa kwethu ngendlela ezichiyeneyo zone ezesingaba siyizo.
Emazweni afana leSouth Africa leMelika akumangalisi ukuthi umuntu uyisitabane, abantu abaningi bayakwamukela. eZimbabwe udubo lungaphi?
Izizathu zingachiyana Nkomo, kodwa nxa sikhangelisisa imbali sikhangela kakhulu lesisekelo sombuso welizwe ukuthi imithetho esesisekelweni sombuso welizwe ivele nje yona yahle yama yagxila yavimbela njalo yancindezela amalungelo abantu bobulili bunye ukuthi babe lobudlelwano bokuba kuma-relationship kumbe ukuthi baziphilele impilo ngokufisa kwabo. So imithetho yelizwe ingeyinye yezinto ezenza-ke abantu phandle lapha babe le mbono kumbe esingathi le ndlela engakhwabithekiyo towards abantu bobulili bunye. Ungakhangela emazweni lawo aqambileyo imithetho njalo izisekelo zamazwe wona la ziyavumela njalo ziyavikela abantu bobulili munye njalo amalungelo abo avikelekile. Usubuya kwelakithi uzafica ukuthi akunjani.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mokwele, siyabonga.
Ngiyabonga lami ngethuba lokuxoxisana lawe.
Sibonge umnumzana Mojalifa Mukwele olwela amalungelo abantu abathandana bebulili bunye. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami Untungameli Nkomo.
Siyabonga ntungamili nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Uhlelo abaculi bethu liviki sinomculi odabuka esigabeni seGaramtata Plumtree umxolisi Mr. Bones Ndlovu yena othole isicoco sengoma ethakazelelwe ngabalandeli bomdumo weRumba ukwedlula ezinye zonke enkundleni yeRumba News Zimbabwe ngenyanga edluleyo. Lo mculi uthole umvuzo we 10,000 rand. Nangu exoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7.
Kwazwela ngekhisimosi uMr. Bones ngengoma yakhe le agqibe ngayo umnyaka elesihloko esithi bangihlangabeze ngekhesi. Uthi ujabule kakhulu leqembu lakhe leGaramtata Finest.
Lento ibonise ukuthi umculo wakhe uyakhula ngoba ananzelela amavoti akhona abe phezulu impela kose kunamavoti amaningi avotelwe izingoma zikaDisemba. So kunjabulise kakhulu, ngiyafisa ukuthi ihlale kunje.
Wayilova ucabangeni lingoma?
Asalapha singacabanga ngabona ukuthi abafowethu abaningi bazinathela utshwala kungabi nenkinga, kungase ukuthi inhloso yabo yokufika behlukumeza umama ezindlini mhlawumbe bezinto ezinto, kodwa kuyikuzinathela nje bekholisa kuphela.
Abangafuna ukunandiselwa kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Uma ungabe useZimbabwe ungakwazi ukuxhumana nale number +26371420 7195. Then ngapha eSouth Africa ungaxhumana lo +27172537 +27172537.
Amanye amaqembu aphatheke kulumncintiswano agoqela elensimbi zeJwane, lona eliphumele kuzinga lesibili ngengoma yalo ethi Ingcinamba, kanye lamathonga amahle wona abehamba ngengoma ethi Soft Life. Ingoma kaMr. Bones le ikudlalade lakhe elitsha elilengoma eziyisikhombisa njalo elilesihloko esithi ugobela usagqiza.
Sibonge untungamili Nkomo ngohlelo abaculi bethu exoxa lo mhlabeleli umxolisi Mr. Bones Ndlovu. Singeke hlukani ke sikhangele ebezihamba phambili. Izakhamizi zithi ukufaka umsebenzi wokupompa amanzi ezandleni zamankampani azimeleyo kulakho ukukhuphula imbadalo zamanzi. Ziqhubeka zisifa izifuyo emaphandleni laloba izulu seliqalile ukuna. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo nguTabo Kancube. abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele kumbe kuFacebook VOA Ndebele kumbe kuWhatsApp channel VOA Ndebele. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.